Mumiriri weBuyera South vaJoseph Chinotimba veZANU PF vabvunza gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti sei hurumende iri kurega vanhu vachibirwa mari nevanhu vezvitoro nemabhanga.
Zviri raiti here kuti vanhu vabirwe vachitoona kuti anhu ari kubirwa swiping, munhu otorerwa $5 pamusoro kubhengi, macharges ekubhengi kana munhu akaswipa kubhengi anotorerwa $5. Then munhu akanyora RTG anotorerwa futi $5. Munhu akadhurowa cash anotorerwa $10. Munhu anotenga nekeshi hapana chaanotorerwa. Zvareva here kuti kusiwapa kwatakiita takachiitira kuti tibirwe mari?
Vafani munengami veMDCT vachimirira Glenview North vatsigirana vachinotimba vachiti hurumende yakangonyarara vanhu vachirasikirwa nemari.
Ndanga ndichida kuti minister vatitsanangurirewo mairirano nemapurize matatu ava kuchajiwa mumashopu. Purize iri yekutanga iri purize yekuswipa kana chinhu chiti $100, unonzi swipe $100. Kana une cash, hard cash $100, chinhu ichocho the same thing chechinzi $90. Kana une mabhondi the same thing futi ichocho chinenge ichinzi 120, which means tava nemapurize matatu ari kuitika panguva inei.
Asi vachinamasa vati vese vasina kubatwa zvakanaka nevezvitoro kana mabhanga vanofanira kuenda neumbowo hwavo kubhanga guru renyika.
Ndinoda kuti muno munditaure kuti kana zviri zvo zviri kuitika ndinowirirana naonarebo memba kuti mabhenga akuba. Endi izvozvo tichazvitsvitsa kuna Reserve Bank Governor, ndiye anosupervisa mabhengi kuti aongorore nyaya. Icho ndinokumbira Honorable Chinotimba newamwe vari munzvimbo vari kusangana nenyaya dzakadaro kuti wakwanise kuenda kuna Reserve Bank Governor wachiwapa proof yekuti musi wakati ndakatenga chingwa che$1, bhengi rakandichaja $5. Musi wakati ndakandowithdraw mari yakati ndikachajiwa $10. Ndinokurudzira wachinotimba kuti wakwanise kuzviita izvozvo. Ndinokurudzira wose mhomho yeZimbabwe kuti kana paine zvakadaro endai kwagavhena mumupire shoko iroro ndokuti zvigadziriswe.
Asi nhengo dzeparamende dzatiwo mukuru webhanga iri vaJohn Manguja havasi kubatika kuti vatsanangure kuti sei vemabhizimisi nemabhanga vasiri kutevedzera zvavakataura. Muzvare Irene Zindi veZANU PF vachimirira Mutasa South vaudza vachinamasa kuti vaManguja vanofanira kuonekwa kuti vatsanangure nyaya dzavo dzemashandiro emabond notes.
Mukutaura kwatiri kuita nevamwe vato vari kuedza kuda kuti vasangane na RBZ governor, vari kunzi kuonekwa kwavo kunonetsa zvikuru. Unotoita mareception anokwana aunopfuura anosvika kana 6 kuti uzosvika kuofisi kwavo. Saka tatiruda kuti minista vagoziva kuti hongu tingade kudayira kuti tiende tinovaona samaMPs tabvunza mibvunzo yakadai, asi kuonekwa kwavo kunodhura chose.
Vachinamasa vati vaManguja munhu anooneka uye vachaita kuti vese vanoda kuvaona vakwanise kuvaona. Vatiwo bhiri riri kuvandudza mutemo wemashandiro ebhanga renyika iro ravi kuzewa neparamende richaranga vese vemabhizimisi nemabhanga ari kuomesera vanhu. Zvichakadai, mumiriri weHarare East vaTerence Mukupe vakumbira hurumende kuti irange vakomana vetimu yebhora yemaWarriors nekuvavharira muchitokisi chemasoja mushure mokunge vaburiswa mumakwikwi African Cup of Nations warikitwa kuGabon. Asi gurukota rezvemutambo vaMakosini Shongwani vati izvi hazvisi kuzoitika uye vavakumbira ruregerero kunyika yese nekutadza kwakaita maWarriors vakati vave kutogadzirira makwikwi eAfcon anotevera. Asi vamwewo vakaita savaInnocent Gonese vati hurumende yakaratidza rusarura nekupa maWarriors mari yakawanda chose apo vakaenda kuAfcon, asi ikanyima kana kupa timu yemaMighty Warriors iyo yakapiwa mari shomanana apo yakaenda kuAfcon yemadzimai pamwe nekuenda kuRio Olympics. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.